manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba zimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 23/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mubulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu nhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vamunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vamunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vakonstantino Chiwenga navakembo Muhadhi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchingurikashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Nave kukadza zvino komiti zere yepolitburo yezano PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndicomrade Chiwenga nacomrade Muhadhi. Sachigaro webato ndicomrade Opa Muchingurikashiri. Munyori anona nezvekufambiswa kwemabasa ndicomrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anona nezvemadzimai uku vatinoma Charakaire vachiitwa munyori anona nezvevechidiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndivo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapo mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa naamai Chidosa Nyatwe. Vamunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo vamunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Mandu Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira Grace Mugabe kuti vatore matomu kubva kumurume wavo. Hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. Vashamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar vaJames Makamba avo vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyorano na nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyorano na nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Tarangarira vashamu vachinyadzwa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu angu ane ruzivo nezvekuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawayo nezuro dzapiwa mukana wekuve nemhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava havanoti muzvare Samkeliso Chuma, vaMelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas vanhu vanoita presha vanhu hati vachitenga. But this year irtotangetichifata kutombosvika paChristmas. Saka ndingangoti business riri low, hakusina pakutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndo hatinosowanzoitawo mari. But this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Hakuna mari, tatisa pamwe tinangona manesi mazibata hapana mari mumuti kana kufirwa, kana queen, kana kushanga. Vanhu vakaomerwa. Wezi kuti zvinofamba ndonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanue, mumwe mutengesi vatiwo kushaika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma. Vanhu vana mari haikutenderera. Taishasirawo kuti neholiday zvinogona kufamba bhata zvakaipa. Hakuna mari kunzi. Upenyu hwakatotiomera. Kwana vadasa grants kuti migrate hani ndokarufa mari dzacho vadhaa mari hazvo.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukatyikamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi. Muchirungu anoti low wage economy, zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera. Iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bhoo kukanzi ndozorakazvara Jesu. Ndagadzirira Krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunorosterwa namadhamba jeni. Ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvisakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amaiyudha Sanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaitaita. Nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumatiivhi kupfuuridzwa nokushayikwa kwemagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero chinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRubert Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikanwa pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero dzeKisimusi nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana-siyana. Saka kushayikwa kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanira kunge vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvatine matambudziko akasiyana-siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadzisi kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naonawo agari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisi vagari kuBikita hakuna Kisimusi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kutiwo hatina magetsi ekupomba mvura, vezese vatiwo hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimusi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimusi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzine magetsi kunopombwa mvura.
Saka tapangofanana mwa madoroba mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko kupa vagari mvura yakakwana nokuda kwekuti tisikwanisa kuwana kupomba madhiri. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaapa zvese iringotipawo mapromises kana zvizvaro zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezvese munyika Dr. George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi asi vati makanzura asati vasvika chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisandaona kuchema chema kwakaita kwakanzurwa pasinzi madaro chanivesikita tonyora toita statement. We can go through statements kuti we investigate kuti dikomende pane nyaya yasatanzwa vasatombo complaina kwatiri makanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zvese ari kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukweresa magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo zvese airi kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemudzinda weCapitol musi wa6 ndira 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira. Yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndikatatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend orders 24 ndobva tagadzira mabhedzi aya. Ndikatapedza ndikatazoshaya namanti send order imwe chete, two beds svika takwana test. Takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Christmas iri kuya ihamu mumwe noumwe nemhuri yake tichitofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru. Nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Sando kuridira igrade nekuti quality yegarlic angari mazihonesa zvekutiwo pagrade ivapa tachikuridira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka pavangoti sedzei kunyange takafara taona sekuti grade yakati dzikisirei
asi vabhase onyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yes traditional grains producers association vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaiswa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda
chino chese muchitanga munoita machallenge vanopangidzwa kukura kwegarlic zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka tinoita ngechekuti vanorimira pamwepo asi maitiro vanoita nemugomba yavo zvinosiyana vamwe vanoisa manyuwa mashoma vamwe vanoisa mvura shoma vamwe vasakuriri zvakanaka sora rodya manyuwa ika grading ndo critical element I think wakaona vega mutsauko wacho yekuti tinorima namaivi asi onai mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu saka first crop I don't think we can master everything
vaelias nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic tsangamidzi neturmeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Roger Stole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya
ndandafunga dai ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho ndatenga chimombe uchakati inini chango chingava chimwe ndoona vamwe wokubatanidza naye tofamba ndopane chishuvo
mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vageorge matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye purojekiti yebindu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuamerica varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi vega varimi vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana-siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena
What a Friday, I'm seven to forget it.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Andagarara. Around 5 a.m. Maxine. That's how we made it. Comes on down to Kiriwa, Kanamata, Pasha Shabas. Pagaribo, there are some John Pandi Panzi. Pagafra window, the people. Go on up Snamakori Panzi.
Magitare takamatanga mugorera 2015.
Hama shamari vabereki vaitwo kudi pamakazvitanga.
Pandakatanga zvemagitare, ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vakaziva kuti zviri kuitika. Nyange mazikoma angu, nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinongarira rimwe remazuva, mama vachinditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita, music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba. Vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba zvichienda mberi
zvamungati ndo zvinokutambudzai mugame renyu remimhanzi iri ndezvipi
machallenges atinosangana nawo tine machallenges ekushaya mari yekurekodha music nemari kushuta mavideos ane quality. Nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiende pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imwe Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Amma, amma muri miguru, amma.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pa phone kana pa WhatsApp tinowanika. Number ndozi note 0775523446. Uyezve pa Facebook tiripo page yedu rinonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits. Pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadiwo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa.
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope Album rine masongs anokwana kusvika iwot kove rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope Album ndechekuti tiri kupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani, ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iyi takashanda na Legion, takaita kolabo na Legion, na Lifire, na Selidi, na Haina. Producer wealbum iyi anonzi Majestor Flex.
Moti wanisa uzororo, patinozamira minamato. Moti pao minduro, ndaka kurira mujangwa. Musina kana chieza, dia moreo sorwaza. Inzwayo minamato, wondo yangu ingorie rukare. Zime hazo, zime zingazo uya. Wondo yangu ingorie rukare. Zime hazo, zime zingazo uya. Ndaka kurira munamo ishe wangu, ama kesi zakaenda. Nipe imezo ishe wangu, itari rode kutenda. Wanino pa angori matongo, wanino pa angori masango. Baba minamato, daire minamato. Uhope inga wani ndinorota. Baba minamato, daire minamato. Inga wani ndinorota. Baba wondo yangu ingorie rukare. Zime hazo, zime zingazo uya. Wondo yangu ingorie rukare. Zime hazo, zime zingazo uya. Kuchema kuita kunge mutembo. Kusuwa ngakubude muhana yangu. Misozi yangu ngaibudire kunduzo. Misozi yangu ngaidirizire rukare. Iyo namo lekandionesa chisuku. Autano auna kumira mushi. Baba tinozamazamazamazama asi zvinouramba. Patino pata 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 mumishando zvikufamba. Wondo yangu ingorie rukare. Zvimwe hazo, zvimwe zvingazo uya. Wondo yangu ingorie rukare. Zvimwe hazo, zvimwe zvingazo uya. Ndakakurira munamo ishe wangu, ama tesi dzakaenda. Ndipe imeso ishe wangu, itari rode kutenda. Wandinopa angori matongo, wandinopa angori masango. Baba minamato, daire minamato. Uhope inga wani ndinorota. Baba minamato, daire minamato.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga. Manzwa muhurukuru yanga achiita aina Evans Vininga weStudio 7. chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezero rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilo. Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawaya nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengeserawo migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezoro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.